Magweta aya aratidzira kubva pamuzinda we Law Society of Zimbabwe kusvika kudare reConstitutional Court achiti asi kufara nezviri kuitika kumataredzi mosva kubva patanga kuratidzira kwemazuva matatu kwakaitwa neveruzhinji masvondo maviri apfuura. Rimwe remagweta aya vaBlessing Gwizo vati magweta ari kunyunyuta kuti vatongi vedzimhosva havasi kutonga mhosva vakazvimirira vachiti mutongo uri kungopiwa mumwe chete pavanhu vose vakasungwa.
Kumakotsi vanhu vari kusvika magweta ari kupractica ari kusvika kuine rehest result nyangwe vakataura zvakaita sei vachimirira vanhu vavo varungosvika vachingonzi no tanzwa zvavataura asi munhu akuenda kukurimandi kubeko haasi kupiwa bheo haasi kupi varunyatsoverenga kwose kuita wataura kuti apa dzimwe nguva ashuwa hapana niti kuti munhu aende kurimandi asi mamejasita haasi kuzviteerera vari kutiita zvinzwa kuchuchisi ati iwe wati asi munhu yaangangoenda kurimandi unyatsoona kuti zvinhu havisi zvake mejasita zvinhu zvakabva samwe akaponerwa kwandakapiwa oda akanyorerwa script that cannot be justice. We can't allow that in this nation. That's not justice.
Rimwe remagweta aya uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gorejena vati vari kushungurudzwa nenyaya yekuti magweta mazhinji haasi kupiwa mukana wekumirira nemazvo vanhu vakasungwa.
Tiri kushungurudzwa zvizhinji kuti vanhu vakawanda zvikuru sei vakabatwa munguva yekuratidzira kwakura uku havasi kupiwa kodzero dzavo sevanhu, kodzero dzemumiro remutemo, uyezve huri kutaridzwa nevemadzitare kuchita kwavari kuita vanhu ava zviri kushungurudza zvizhinji nokuti magweta mazhinji havasi kupiwa mukana wokuti vamiririre maclients avo zvinotarisirwa nemitemo.
Rimwe gweta ranga riri mukuratidzira kwanhasi vaAugustine Borerwe vati mafambiro ari kuita nyaya dzevasungwa ava hadzisi kujekeswa.
Dzimai anonzi Justice akutyorwa tyorwa akudimburwa dimburwa nokuti kazhinji tinoshanda nebumbiro remutemo rinochengetedza kodzero dzevanhu tese nyangwe munhu anenge ari musungwa anenge aine kodzero. Saka tiri kuona kuti mafambiro azotanga kuita nyaya kumatare kunyanyanyanya mazuva mashoma shoma apfuura haana unyatsotipeserere pari kuita kunge pane kakuronga kekuti kana iwo mafambiro ari kuita nyaya kumatare ane kakumbunyikidza nekakudimbura dimbura kodzero dzevamwe. Saka izvozvo ndozvanyanyoita kuti tive pano nhasi nekuti tikuona kuti mutemo waakuramba uchiitwa kunge hauchisina kukosha.
Mhosva rejesi Majome avo varatidzirawo nhasi vati zvakakosha kuti munhu wese ave pasi pemutemo. Vati nyaya dzevakaratidzira idzi dziri kuchuchiswa chimbi chimbi uye vanhu vachirambidzwa kubvisa mari yechibatiso.
Tinotaura kuti hapana munhu ari kunze kwemutemo kana ari pamusoro pemutemo. Munhu wese anofanira kutevedzera mutemo uyezve zvese zvinoitwa kugadzirisa nyaya zvinoitwa maererano nemutemo. Saka tiri kuneseka nekuti pari zvino panenge zvinenge zvatsvetwa parutivi maonero atiri kuita kutongwa kuri kuitwa nyaya dzevanhu kunyanyisisa vakunzi vakasungwa vari kupomerwa mhosva yekunge vanzi vaita mhirizhonga yakati mhirizhonga kana kumiswa kwakaitwa kwagwezva Zimbabwe mazuva apfuura. Pari kumhanyiswa zvisati zvamboonekwa nyaya yekuchuchiswa ndingati nehu handizivi kuti nekumhanya kunotyisa kusati kwamboonekwa ndezve vanhu vange vachingonyimwa bheo asi vachinyimwa nenzira inonyatsoratidza kuti hapasi kucherechedzwa nekutariswa zvinotaurwa nemutemo kuti munhu anonzi ane kodzero yekunge ari panze. Pari kuita kunge pane imwe shambo yakabatwa kumashure kwevatongi yavari kunenge vari kuti
vazorodzai dumbura vatiwo ibasa ravo semagweta kuona kuti vanhu vari kubatwa zvakanaka here kana kuti kwete uye kuti mutemo uri kutevedzerwa. Vati kurohwa kwevanhu nemasoja mushure mekuratidzira zvinhu zvinofanirwa kushorwa zvikuru uye kuti zviongororwe sezvo mauto asina mvumo yekusunga kana kuchengetedza munhuwo zvake.
Tinonetseka nekushungurudzika kuita vana veZimbabwe kuti nekuti hurumende haisi kuwanza nevari kufanira kutimirira varofanira kuchengetedza bumbiro redu mutemo inova constitution kuti inasofamba zvakanaka vanhu vanasosununguka sekusununguka kwatinofanira kuita havasi kuita zvavanofanira kuita. so zvirikutishungurudza isusu tirisi vanhu vamwe vacho vanofanira kuona kuti zvichokwadi vanhu vari kubatwa zvakanaka mutemo uri kuteerwa here rumbiro remutemo uri kuteerwa riri kuteerwa kusvika papi nekuti zvatakariisa muna 2018 takati ndo richatibata saka na risiri kubata vamwe richingobata section of nge hazvi kushanda so even mukaona zvakaitika last week there was a rampant abuse of nhunge kurohwa kwakaita vanhu nemasoja nemapurisa mumaraini vanhu vasiri kudemonstrata munhu akagara mumba make akararamba make anongosvika kupfanyirwa imba otanga kurohwa for no apparent reason isusu semagweta tafunga kuti hazviite and we are not going to sit down on our laurels tongotarisa zvichiitika
magweta aya achitungamirwa negweta guru rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vasvitsa gwaro renyunyuto kumabharani mukuru wedare resupreme neconstitutional court kuitira kuti risvitswe kumutongi mukuru wematare edzimhosva ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.